Inini ni marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenau dzedu dzanasi chipiri gumiguru 9/2018. Bato rinopikisa reMDC roisa motion muparamende yekuti hurumende ishandise mabond notes uye kuti ishandise mari yekunze yakaita sedora rekuAmerica nemarands ekuSouth Africa. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions roronga kuratidzira nemusi wechina asi mapurisa anoti kuratidzira uku hakufanirwi kuenderera mberi sezvo munyika muine chirwere chekorera. Kanzuru yoHarare yovharira mvura vanhu vane zvikwereti kukanzuru iyi panguva iyo chirwere chekorera chiri kunetsa munyika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzozeya mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi. Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa chirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI icho vechidiki vari kunyorera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.